Vachivi gavatatu avapa Heroes Eka, vachiwenga vati akandike kutanga izvichitika uye zvakonzerwa nedenda reCovid-19. Vati zvinosuisa kuti vaviga mamwe magamba nhasi mushure mokuradzika mamwe magamba maviri nguva pfupi yapfuura anoti vaMorton Malianga pamwe nevaive gurukota redunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba avo vakashaya mushure mokubatwawo neCovid-19.
One would expect that when tragedy strikes, it would gradually abate.
Taifunga kuti kana dambudziko ratanga rinopera zvishoma nezvishoma, asi dambudziko reCovid-19 riri kuramba rakasimba pakati pedu zvekuti Mwari ndivo vanoziva kuti richapera rini.
Vachiwenga vati Covid-19 yavadzidzisa kuti munhu wese anofa sezvo iri kuuraya varombo nevapfumi. Vati zvava kuda kuti vanhu vose vabatane mukurwisa denda iri kuti Zimbabwe ikunde chirwere ichi.
Hurumende yatove mushishi rekutenga mishonga yekurwisana nedenda iri.
Vachiwenga vati magamba matatu aya akashanda zvakasimba kuti veruzhinji vave neraramo yakanaka kubva muna 1980 kusvika pakushaya kwavo. Vatsanangura vamoyo semunhu aidadisa kushanda naye vakati kunyange vakabuda muchiuto vakaramba vachiita basa guru rekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Vatiwo vaZimondi vakavandudza nekusimudzira majeri munyika. Vachiwenga vatiwo vamatiza vange vari kuita basa guru rekugadzirisa migwagwa nenhandare dzendege munyika. Vamoyo vakashaya musi wa21 ndira, vamatiza navaZimondi vakashaya musi wa22 ndira. Kunyange hazvo mutemo weWorld Health Organization uchiti vanofa neCovid vanofanira kuvigwa mukati memazuva matatu, vatatu ava vachengetwa mazuva aya adarika. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vati mutemo unofanira kutevedzwa zvisinei kuti munhu igamba here kana kuti kwete.
Saka tinoda kuramba tichikurudzira hurumende kuti mitemo yavanoisa haisi yekungoisira vamwe chete, ivowo tichitotarisirawo kuti vange vachitotevedzera mitemo iyoyo. Saka kana munhu achinge afa zviya, angava ari minista, angava ari munhu politician mukuru, totarisirawo kuti ngaavigoka tichitevedzera maguidelines iwavo ari kutaurwa WHO iwavo.
Vatiwo hurumende inofanira kutenga mishonga yenhomba yeCovid-19 pajekerere. Vati hurumende inofanira kuzivisa veruzhinji kuti mishonga ichashandiswa ichange ichibva kumakambani api, uye kutsanangurira vanhu kuti urongwa hwekubaya vanhu nhomba iyi uchange hwakamira sei.
Tada kukurudzira hurumende kuti aiwaka ngatipei vanhu information yakakwana maringe nenyaya yenhomba iyi. Iri kubva kupi, kunyika ipi yacho, imari iri kushandiswa kutenga nhomba iyoyo, uye inhomba iri kutarisirwa here kuti yakakodzera kushandisa kuvanhu, kwete kuti zvingoitwa chihwande-hwande nehurumende chete pasina kunyatsobudira vanhu pachena, pasina kunyatsodzidzisa vanhu zvakakwana maringe nenyaya yenhomba iyoyo.
Zvichakadai, vatori venhau vese vaenda kuHeroes Acre vaongororwa paHeroes Acre pakare kuti vane utachiwana hweCovid-19 here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.